manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 8 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwanisa kukwezva vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nekuda kwemabasa awa akanaka ekusimudzira vatungamiri vemangwana, kubatsira vanotambura, kudzidzisa zveupenyu pamwe nezvemabhizimusi, kutaura zvinosimudzira vamwe nekudzidzisa, Dr. Patson Dzamara vakasarudzwa kuve pakati pevanhu vemuAfrica 25 vachakwikwidzana kuve pamubayiro weArchbishop Desmond Tutu Fellowship Program. Mubayiro uyo unopiwa kune vechidiki vari kusimukira munyaya dzeutungamiri, uye vari pasi uye uri pasi pesangano reAfrican Leadership Institute. Dr. Dzamara avanorwira kodzero dzevanhu, munyori wemabhuku anodzidzisa nezveutungamiri munyaya dzezvakasiyana-siyana kusanganisira mabhizimusi, variwo zvakare mukuru wesangano reOff the Hook Consultancy. Vanoti vaninipiswa zvikuru nekudomwa kuve pakati pevanhu vacharwira mubayiro uyo. Vanenge vabudirira vachaziviswa mugore rinouya iri, uye vanenge vachizotariswa kupinda muzvirongwa zvekudzidza paMontfleur kuSouth Africa pamwe nekuOxford University kuBritain. Dr. Dzamara ndo chete chisvarwa cheZimbabwe chakadomwa kukwikwidza muchirongwa ichi. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pekudomwa kwavo uko.
Ndadomwa nova zvandisimudzira nekundifadza. Ndaa yekuti chirongwa ichi chirongwa takanangana nevatungamiri vari kusumuka muAfrica. Aitaura vatungamiri, zvikutaura vatungamiri mune zvese zveupenyu, zvingava zvemitambo, zvingava zvematongerwo enyika. Ininiwo ndawandikwa ndichidomwa semumwe avo ari kukwikwidza kuti vange vari pavanhu 25 vakawanikwa vachinge vachizotora madanho ekuti vange vachinge vachiparticipata muchirongwa ichi na2017.
Zvii chaizvo zvikuru zvamakaita zvaita kuti mudomwe kupinda pamakwiko aya?
Regai nditi pada pane zvinhu zvatinoita tichiita sedambe uyezve tisingacherechedze kuti tiri kuitei. Asi nechekure kune vamwe vanenge vachionawo, kune vamwe vanenge vachiyemura. Ini semunhu anonyora mabhuku, semunhu anowanikwawo achitaura zveutungamiri sebasa, ndiyo imwe yakava reason yekunge tichidomwa.
Vamwe vangadawo kuziva kuti pane mubayiro wemari here apa kuna Dr. Dzamara?
Zvemari ichokwadi, panenge panewo kamariwo kachauyawo. Asi chikuru chiripo ndechekuti mukana watapiwawo kunge ndichisangana nevari kunzo vatungamiri vemangwana vemuAfrica, vemunyika dzose dzemuno muAfrica, inova chinhu chakanaka. Uyezve tange tichikwanisawo kunge tichisangana nevakuru vakuru even vakuru venyika patichange tichienda through urongwa ihoho izvo zvinova zvinhu zvakakosha kudarika mari hongu kamari kange karipo hako asi takakosha mukana wekuti tichibatanawo nevamwe vemuno muafrica tiita chinhu ichi pamwe chete.
Vanga vari Dr. Patson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7.
Hurumende inoti inotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende inodarika nemazana mana emamiriyoni emadhora kubva pamari ichawanikwa nehurumende gore rinouya. Izvi zvabuda pachena paturwa bhajeti regore rinouya muparamende negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Mutorero nawo Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vachinamasa vati kunyange hazvo vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura gore rinouya, zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyika ine matambudziko akawanda anosanganisira kugadzira zvinhu zvishoma pane zvairi kutenga kunze, kushayikwa kwemari, mihoro iri pasi, kudhura kwezvinhu nezvimwe zvakawanda. Vachinamasa vati gore rinouya nyika ichawana mari shoma pane yange ichitarisira. Vati kuti vemabhizimisi vave nechivimbo nenyika ino, panofanira kuve nemitemo yakanaka inokwezva vekunze, kuryidzana zvakanaka nedzimwe nyika pamwe nerunyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Vatiwo mvura inofanira kunaya zvakanaka kuti upfumi hwenyika husimukire. Vachinamasa vati sezvo mabasa ekurima ari wanosimudzira upfumi hwenyika, chikamu chekurima pasi pechirongwa cheZim Asset ndicho chapiwa mari yebasa yakawanda kudarika zvimwe zvikamu zvose. Bazi redzidzo yepasi ndiro rawana mari yakawanda kudarika ese. Bazi iri rapiwa 803 million, asi semumapazi ese mari zhinji inoenda kumihoro, uye bazi iri ndiro rine vashandi vakawanda kudarika mapazi ese. Bazi rezvemukati menyika rawana $364 million, rezvekudzivirirwa $340 million, kozoti reutano $208 million. Vachinamasa vati vashandi vehurumende vachadya mabhiriyoni matatu emadhora kuburikidza nemihoro yavanotambiriswa gore rinouya. Vatiwo mari zhinji ichawanikwa nehurumende ichabva kumitero iyo ichasvika mabhiriyoni matatu nemazana mana emamiriyoni emadhora. Vachinamasa vazivisawo kuti vachamutsiridza chirongwa cheConstituency Development Fund gore rinouya, uye mari iyi ichapiwa pasi peparamende kudzamara pava nemutemo unoona nezvemafambisirwo ehomwe iyi. Vachinamasa vakurudzira kuti paramende itambire kuumbwa kwehomwe yezveutano yeHealth Fund Levy, iyo vati ichabatsira kuunganidza mari yekutenga mishonga nezvekushandisa muzvipatara zveveruzhinji. Homwe iyi ichawana mari kubva pakutengwa kweairtime yembozhanhare.
It is therefore critical that all economically active individuals.
Zvakakosha kuti vanhu vese vanowana mari vaise mari muhomwe iyi. Nekudaro ndiri kuumba homwe yeHealth Fund Levy ye 5 cents kubva padhora rega rega reairtime kana mobile data.
Vatorawo matanho akawanda ekudzika mitero yekuunganidza nayo mari. Vati apo parafini yange ichipinda munyika isina mutero, vakaona kuti pave nemakoronyera ari kusanganisa parafini nedhiziri, izvo zvave kuita kuti hurumende ishaye mari pamwe nekuuraya mota dzevanhu. Nekuda kwaizvozvo vati parafini ichange yave kubhadhara mutero we40 cents parita rega rega kutanga munandira gore rinouya. Munyore anoona nezveupfumi muMDCT vatapiwa mashakada vati bhajeti ravachinamasa rinoratidza kuti hapana zviripo sezvo hurumende iri kutanga gore iine chikwereti.
Nyaya huru iripo ndeyekuti homwe hurumende iri kufa izvezvi pane 1 billion chikwereti chavakatoita pabhajeti ra2016. Totanga zverimwe gore rinoda rimwe bhajeti, asi tine gomba re 1 billion havasati vabhadhara. Zvinongoreva izvokuti vashandi havasi kuzowana mabhonasi, vashandi havasi kuzowana muhoro wavo waDisemba vasati vaenda kuChristmas. Zvinoreva izvo kuti nyaya yekunetseka kwemvura namagetsi nemigwagwa yakashata zvicharamba zvakangodaro. Zvataridza kuti muhomwe hurumende hamuna mari.
Asi gurukota rezvemadhorobha nematunhu vasevhi akasukuwere vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vapiwe pekugara.
Urongwa hwaiswa navachinamasa urongwa hunosumudza upfumi. Vatarira zvinokosha kubva kunyaya isese ministry dzimba zvinofara chose neurongo hwavatipa
vachina masavazivisawo kuti chikwereti chenyika nemasangano anokweretesa pasi rose chasvika pa $11.2 billion nhengo dzeparamende dzinotarisirwa kuzeya bhajeti raturwa nhasi nekuripasisa gore risati rapera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
tichere panyaya yebhajeti iyi veruzhinji muHarare pamwe nevemabhizimusi vanoti bhajeti raturwa navachina masa rine zvimwe zvakanaka pamwe nezvimwe zvinoita kuti upfumi hwenyika usasimukire Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi
veruzhinji muHarare vanoti vari kufara nedanho ratorwa navachina masa rekuvhura homwe ichawana mari kubva kumitero ichange ichibatirwa veruzhinji mukufona uye homwe iyi ichazoshandiswa mukusimudzira nyaya dzeutano nezvimwe zvakadaro munyika mumwe wevanhu ava mutori wenhau vabarnabas tondlana avo vanoti chingazonetsa ndechekuti mari iyi ichashandiswa zvisirizvo nevari muhurumende
chirongwa chehurumende chakanaka tichitarisa nyaya yekuti mahospitari mazhinji haasina mishonga asi chinotyisa panyaya yehurumende yedu ndechekuti kana vakatarisa mari yakangogara mubhagidhi iri pasaidhi pakona peimba apo ivo vari kushaya mari yekubhadhara toti mabhonasi emasivil servants vakushaya mari yekuti purezidendi vave vanokwira ndege kuti vaende Equatorial Guinea kunoona shamwari yavo munofunga here inimi kuti mari iyoyo yakangogara pakonapo iri mubhagidhi ichinzi imari uda kushandiswa kuzotenga mishonga yemahospitari inosiyiwa yakadaro
muzvina bhizimusi ane mukurumbira vanigel chanakira vanoti mikana yavhurwa kune vari kunze kwenyika kuti vazosima mari dzavo munyika kuburikidza neurongwa hwaziviswa navachina masa hwekuti pane mitemo 13 iri kuda kuvandudzwa kuitira kuti vanhu vakwanise kuita mabhizimusi avo zviri nyore
pane mikana yavhurwa naminista fanika kuinfrastructure uku kana muri kushandira makambani akati kuti anoda kuinvesta, anoda kuvaka madhamu, anoda kuvaka mugwagwa nenjanji nematoroko. Aiwa uyaititaurirane nekuti muno muZimbabwe mari yashomeka. Kwakudiwa mari yekunze kuti itutsira tumari twekeduo netuma bond notes twatinatwo.
Asi mutungamiriri wesangano reZimbabwe Economic Society, Valav Moka Denge, vanoti kana mutemo wezvekuendeswa kweupfumi kuvatema usina kuvandudzwa, hapana wekunze anoda kuzosima mari yake munyika.
Handifunge, indigenization bill as it is, inofanira kutoskrepa. Ndokutoti vekunze kwenyika vaunze mari yavo muno munyika. Ikaramba yakadaro, nokuti nyaya mbiri dziri muno ndeye indigenization bill nenyaya yeworo. Anditika saka vakasa scratcha bill iroro re indigenization iri andione vanhu vachibva kune dzimwe nyika vachiwaizvisa mari munomu iye nokunetsa kunowana mari dzacho izvo mukanzwa embassy ipiko achazeya tonzi iri kutovhara maembassy munomu nokuti vanenge vazviona kuti nyika yedu hatina anonzi mafriendly policies aya ekuti munhu anounza mari yake anokwanisa here kuzowana return pamari inenge iripo saka in my view indigenization bill ya must simply be scrapped tichitochinja tisave face kuti tanga takanganisa ndingati do the only way
zvichakadai mutungamiriri wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vanoti vafara zvikuru nokubviswa kwaitwa nyaya dzemaresinesi pakupinzwa kwefrau munyika zvichakadai vaDevson Gomo avo vaimbova mutungamiriri wesangano reAffirmative Action Group vanoti hapana chinofamba paurongwa hwemari hwaturwa navachina masa kana nyaya dzeuori munyika dzisina kugadziriswa izvi zvatsinirwa navachanakira avo vati kana mari ichishandiswa zvakanaka zvikwereti zvine nyika kumasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund kana kuti IMF hazvinetse kubhadhara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
makateerera kune penyure vanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Vanhu Vano vamirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nechitatu muGhana dzekusarudza mutungamiri mutsva wenyika pamwe nevamiriri veparamende. Commission inoona nezvesarudzo muGhana iri kuburitsa paTwitter zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mudunhu roga roga panguva imwe chete. Commission iyi yazivisa mugwaro rayaburitsa kuti haisi kunonoka maune kuburitsa zvabuda musarudzo asi kuti iri kushandisa nzira dzakawanda dzekuona nadzo kuti mavhoto ose averengwa zviri pamutemo.
Kurudziro kubva kunhengo dzemapato ari mudare reparamende muAmerica yekuti paitwe ongororo kana Russia yakakanganisa sarudzo dzemutungamiri wenyika iri kukura zvingangoita kuti paite kutatsurana nevachangosarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vagara vachiti Russia yaive isina chekuita nesarudzo idzi. Mugwaro raive risingatarisirwe rakaburitswa muna Gumiguru vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vakati kusorwa kwemakombiuta emapoka ebato reDemocratic Party pamwe nematsamba aMahillary Clinton kwakaitwa nevakuru vakuru vehurumende yeRussia.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuita sarudzo dzine mutauro iri kupa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze uye zviri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo. Nezuro, Ghana yakaita sarudzo dzinonzi nevari kuongorora kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe dziri kufamba zvakanaka. Vanhu vachakamirira zvakabuda musarudzo idzi. KuGambia vainge vachitungamira nyika iyi kwemakore makumi maviri nemaviri vayaya Jame vanonziwo vaityora kodzero dzevanhu vakakundwa musarudzo dzakaitwa kutanga kwemwedzi uno vakabvuma kusiya chigaro murunyararo. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo muna 2018 vakawanda vatobatira ana maoko vachitya mhirizhonga. Ko zvii zvingadzidzwe neZimbabwe kubva kusarudzo dziri kuitwa nevamwe vemuAfrica idzi? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reparamende vaKindness Paradza. VaGutu vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuGambia neGhana.
Pane zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza pasarudzo dzaitwa ndotanga nekunyika yeGambia kuWest Africa uko. Nokuti ukaona zvakaitika kuti sarudzo yemuno muAfrica inoitwa pasina kupondana, pasina zviya zvekuti tsvimbo mugotsi, pasina zvekuti taona kuti vanhu vanonzi vari kukomplena kuti maballot box asafiwa, vamwe vachiti hatina kuwana mukana wokuvhota, zvinhu zvinofadza. Ndoda kutaurazve futi kechipiri ndichiti ukaona munhu anonzi muchirungu yeincumbent president zvakaita ivo outgoing president yaya Jame vachibvuma kuti haini ndakurirwa ndaryiwa pamaelection, votobata runhare ivo vofonera munhu anenge ahwina vachimukorokotedza. Chidzidzo chakanaka chaizvo chandakaona chokuti ndakati seZimbabwe taonawo kuti zveshuwa hazvirevi kuti kana uri panyanga haufanirwi kuti uryiwe, unofanira kungoramba uchibira. Asi muZimbabwe tine dambudziko nekuti vanhu vezanu kunyanyanya President Robert Mugabe, ukaona mutana anenge ava ne94 years achizomuna 2018 ndiye achanga ari candidate. Isame zvino tirovesanana toti makuna kunawo mashura chaiwawo, handizivi kuti zvinorevei.
Honorable Paradza pinda itinzi.
Ndinobvumirana navaGutu pane zvimwe handibvumirane navo. Ndinobvumirana navo kuti zvaitwa navaJamaica kuGambia zvakanaka. Kana waenda kumakwikwi ukadyiwa maelection, vhuma kuti wadyiwa, hapana chakaipa. Zvino kana waenda kumaelection ukadyiwa oramba kuti hauna kudyiwa, idambudziko. Iwe kana unoti ngatiboitai zvemuno munyika medu muZimbabwe munomu, toenda kumaelections 2013 vachangirai vodyiwa navaMugabe. 1 million vote vaMugabe, 2 million vote wodyiwa. Zviri zvakanakawo kuendawo
kuenda kumapepa nau kana kuenda kumatelevision kana kumaradio wati ai apa ndajiwa mgabe ndanichida kutorera asi ndacha sei ndajiwa zvino zvinenge zviri zvinhu zvakanaka hazvingorevi kuti anenge ari pachinzvimbo akajiwa ndiye anofanira kungotaura chete kuti aiwa ndatenda kuti ndajiwa seizvozvi izvi muna 2018 ngavauyezve vatsvangirai vakurudzane navo mugabe isure zano tf tinava mugabe vedu imi veMDC musatiudza kuti vamugabe vedu vachembera
hazvinenemi
izvozvo isati tiri kutaura nezvekurwara kwavatsvangirai iye zvino vari kurwara ndezveMDC izvo asi tiri kuenda hedu nevedu ivavo purezidendi vatakasarudza zhowe zhowe yekuti kana tichienda kumaelections tinorovana tinodi hatiti zvese hazvidiwe izvo zano tf hatichodiwe izvozvo dambudziko rinozouya nderekuti pane vanodena kudena kuti ndirohwe ndarohwa ndomhanya kumapepa nhau ndoenda kumaredhio ndoenda kumatereviion kuti ndarohwa kuitira kuti vekunze vagoti maelections haana kumira zvakanaka saka tinovaziva kuti ndo zvinoita vamwe vedu zvino tine gore makore riri kuuya iri 2018 takabvumirana isu kuti kana wakuda kuona munhu anodena itotiza
vagutu
zvimwe zvavari kutaura ndiri kufunga kuti varuda athink varuda kumbotraya kuita inonzi iyo komedi nokuti ndoziva kuti pakatikati pemwoyo wavo havawirirani nezvavari kutaura totanga nenyaya yekuti hanzi takare havatsvangirai muna 2013 pane chikwambo chinonzi nikufu chakapindira
vaaparadza
vagutu vanoziva kuti zvavari kutaura zvakafanana nekuamerica kwavari kuti iye zvino hanzi Donald Trump akahwinha akabatsirwa nerussia kuti ahwinhe kambani inonzi mikuvhu yakava nemakombyuta muno regai ndikutaurire ini ndaa ndiri mujournalisti mutori wenhau yakauya kambani ndikanyora nyaya yekutanga inikuvhu inini 1994 ndo yakatanga kuita zvitupa zvedu nemavoting cards a1995 egreen kana muchiri kumaziva haisi kambani yane zuro
uyo yanga iri nhengo yezanup f inomirira makonde muda reparamende vakindness paradza vari parunhare muharare manzwowo zvakare kubva kumutauriri wemdc tiva obert gutu vanga vari parunhare kudurban south africa
vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka kuitira kuti chimiro kana maonerwo ayo nevekunze ave akanaka izvo zvinozoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari yavo munyika uye kuti wevashanyi vawande mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
pfungwa idzi dzakabuda pamusangano wakaitwa mubulawayo nezuro wekuzeya kuti chimiro chezimbabwe nemaonerwo ainoitwa nevekunze zvingavandudzwa sei mumwe wevakataura pamusangano uyu vausisa moyo vanove mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakati hurumende inofanirwa kuziva kuti vanhu kana makambani ane mari yekusima mumabhizimisi anogona kuita izvi munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose vamoyo vakati dzimwe nyika dzinoonekwa sedzisina kugadzikana dzakadai seMozambique neSouth Sudan dziri kukwanisa kukwezva vanoda kusima mari
chinhu chihombe kwatiri ndechekugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vahunze mari yavo vashande vaende nemari yavo yavawana pamusoro pane iyoyo yavahunza
imwe nyanzvi munyaya dzetsika nemagariro evanhu vapatisa nyati vakaudza musangano uyu kuti vanhu vasati vataura nezvechimiro chenyika zvakakosha kuti pataurwe nekukosha kwakaita kuremekedza marudzi akasiyana-siyana ari munyika senzira yekukurudzira kubatana nerunyararo izvi zvakatsigirwawo navaArnold Moyo vanoshanda saindustrial liaison officer paNational University of Science and Technology avo vakati vanhu vemuZimbabwe kunyange vari kunze kwenyika vanofanirwa kunzwa vachifara kuve vana vemuZimbabwe vasingashungurudzwe kana kusarudzwa panyaya dzakadai sekuvhota
munhu wese regardless kuti unogara muZimbabwe kana kuti haugari muZimbabwe unofanirwa kuzvinzwa uri nhengo yemhuri yeZimbabwe chero uchigara muno hatifanirwe kudiscriminata kuti toti isusu iwewe nekuti maonero ako akasiyana neangu hausi muZimbabweni ngativake mhuri munhu wese onyatsonzwa kuti tese takabatana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Tourism Authority vaGive Mochidzidzi vakatiwo zvinonetsa kuti nyika iwane vanhu vekunze vanoishanyira vakawanda kana chimiro chayo chisina kunaka. Vakati zvakakosha kuti vanhu vemuZimbabwe vaite maonera pamwe pakusimudzira chimiro chenyika. Amai Faith Makamure avo vari mubhizimisi munyaya dzezvekushanya vakati chimiro chenyika chinotanga kuonekwa panhandare dzendege uye pamiganhu yenyika pamwe nemumigwagwa munofamba vashanyi. Vakachema-chema nenyaya inogara kutaurwa neveruzhinji yekuwanda kwemapurisa mumigwagwa vakati hurumende inofanirwa kuona zvaingaite nekukasika pakuderedza maroadblock anoitwa nemapurisa aya sezvo izvi zvichivhiringidza vashanyi.
Wanhu havari kubva kune dzimwe nyika kusina zvinhu zvakadaro, saka vachisvika muno kavanosvikoshamisika kuti ko ndokugara kwacho here. Zvakuita like hamuziri safe waiti mapurisa achifunga kuti tiri kuita kuti pave nesafety. Kwati munhu kana achingoita every 20 kilometers wasangana namapurisa. Presence yemapurisa mumigwagwa yedu it seems to be oversubscribed.
Mukuru-mukuru weNation Branding mubazi rezvekushanyirwa kwenyika Dr. Obedaya Mazombwe vakati bazi ravo rakaparura urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pechimiro chenyika kana maonerwo ainoitwa nevekunze sezvo iyi iri nyaya yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano reZimbabwe Women Lawyers Association nasi raita musangano muHarare wekuzeya nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemutauriri wesangano iri muzvare Mary Rumema.
Muzuva ranhasi tanga tine conference yemadzimai magweta takatarisana nebingindira rekushandisa mutemo muZimbabwe tichinyanya batana nezveconstitution. Taita vatauri vakati wandei vanga vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira kutora nyaya dzevaya vanotambudzwa vasingakwanisi kubhadhara magweta tichidziimbisa kumatarezi mhosva kuda reguri reconstitutional court kuti zvibatsire kuchinja mitemo nemagariro evanhu vemuZimbabwe kunyanya madzimai. Izvi tazviita takatarisana nemazuva atiri kupemberera nekuongorora kodzero dzemadzimai anonzi pasi rese 16 days of activism against gender based violence.
Nyaya dzakanyanyowanda dziri kuuya kumahofisi enyu ndedzei?
Nyaya zhinji dziri kuya kumahofisi edu inyaya dzemhirizhonga. Mhirizhonga muwanano, mhirizhonga mukugarisana, mhirizhonga nyangwe mukufamba chaiko. Munongoona kuti madzimai nyangwe achifamba achienda kuzvibhoraniko zvinomonzwa kuti semarara hamuna mvura, vanogosangana nemhirizhonga zhinji munzvimbo dzakavanzika, munzvimbo dziri pachena, kumabus stop, kwese ikoko atinoti mapublic spaces. Saka tiri kuona kuti vanhu havasi kuremekedza kodzero dzemadzimai, havasi kubata madzimai zvakanaka, vachionawo sevanhu vane kodzero dzavo.
Muzvare Merit Rumema vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWomen Lawyers Association vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Hurumende yotarisira kushandisa mari inosvika $4.1 billion gore rinouya, kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inoita $3.7 billion chete.
Vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuve nemitemo yakajeka inokwezva vekunze kuti vade kusima mari dzavo munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanodomwa kuti vakwikwidze muchirongwa cheArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzechindebele.